Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Sangana zvakare manhero anhasi uri musi wechina kurume 4 2021 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vanhu vakamuchire zvozvinyowani nguva imwe chete. Pari pamwana kurumidza kuya vamwana nonoka. Ngatiregei kumanikidza vanhu vasati vada kubayiwa nhomba. Vachabvuma havo, vachagamuchira pa-phase 2, pa-phase 3 papo. Ezvino ngatimbobayai vari kuda.
Vanhu vashoma vanobayiwa nhomba muchikamu chekutanga chaifanira kunge chakapera nezuro.
Sangano wedu weZANU-PF wakaita contract nevana vemunyika yeZimbabwe muna 2018. Zvinongova zvakabva muna 1980. Kana tichinge takunda musarudzo, tichaita 1, 2, 3, 4, 5 izvi nezvizvi tichibata apa nepapa kuti tizame kugadzirisa nhau dzeupfumi.
ZANU-PF inoti iri kuzadzikisa zvakawanda zvayakavimbisa musarudzo. Masangano emadzimai okurudzira kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadome mudzimai kuti atore basa rakasiyiwa navakembo Mohadi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chikamu chekutanga chekubaya nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 icho changa chifanira kupera nezuro chiri kuenderera mberi zvichitevera vanhu vashoma vakazvipira kubayiwa nhomba iyi. Nunurai Jena anotipanya inotevera.
Vakafano bata chigaro chemukuru mubazi rezveutano mudunhu reMashonaland and West Dr. Tapiwa Dliwayo vati kunyange urongwa hwanga huri hwekuti chikamu chekutanga chiitwe mumazuva gumi izvi zvakatadza kuitika. Vadziwayo vati vari kuenderera mberi vachibaya vose vaitarisirwa kubayiwa muchikamu chekutanga kusvika vapera. Asi mumwe chiremba ari kuona kufambiswa kuri kuitwa chirongwa chekubayiwa nhomba kuti chiri kufamba zvakanaka here mudunhu reMashonaland West Dr. Paradzai Mudzengerere vati havasati vave kuziva kuti voenderera mberi nekubaya vanhu vanofanirwa kubayiwa muchikamu chepiri here sezvo pasina shoko ravati vawana kubva kubazi ravo. Dunhu reMashonaland and West raitarisira kubaya vanhu zviuru zvishanu nemazana matatu negumi nevatanhatu asi rakakwanisa kubaya chiuru chimwe chete nemazana namapfumbamwe nevapfumbamwe muchikamu chekutanga. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vati kubayiwa nhomba kuchiri kuenderera mberi nyika yose asi vati havangataure kuti vanhu vakabayiwa vashoma pane vaitarisirwa here sezvo vasati vave nemanhamba enyika yose.
Vanhu vari kuenderera mberi nekubayiwa izvozvi zvatiri kutaura. Tabeta pa Wilkins vanhu vachiri kubayiwa.
Handifungi kuti ndingapindure njiti vashoma.
Handisati ndatarisa nhamba kuti ndiqualifaya kuti vashoma.
Hazvozvo ndatarisa mastatistics anhasi ese tobatanisa kuti vese vavangani.
Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vaimbova gurukota muhurumende yebatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanoti vanhu havafanirwe kumanikidzwa kubayiwa nokudaro hurumende inofanirwa kuenderera mberi nekubaya vari kuda kubayiwa chete.
Vanhu havagamuchire zvozvinyowani inguva imwe chete pari pamwe anokurumidza kuya umwe anononoka ngatiregei kumanikidza vanhu vasati vada kubayiwa nhomba vachabvuma havo vachagamuchira pafase 2 pafase 3 ipapo zvino ngatimbobayai vari kuda saka kana mapedza kuta mopapo vese mafrontline workers varoda kubayiwa endaizve kuchinhano chepiri mobaya moenda kustage 2 yenyu tenda kufase 2 fase 3 tichingodaro tichapedzisa tabaya vanhu vese.
Dr. Madzorera vanoti semaonero avo zvingangodaro kuti avo vari kuramba kubayiwa vari kuda kubayiwa imwe nhomba isiri yekuchina saka nokudaro vanofanirwa kupiwa mukana wavanoda.
Zvekuti vamwe vanogona kunge vasingade kubayiwa nhomba yekuchina iyi asi vachida kuzobayiwa dzimwe dzichauya kana yekurussia Sputnik 5 kana vana yeJohnson and Johnson kana yazouya nezvimwe zvakadero tichiona vamwe vachipindira kuti vachibayiwa. Saka ngatitambanudzei maoko edu nemoyo yedu tigamuchira vanhu vese nepfungwa dzavo vachibayiwa fezi imwe neimwe zvavanoda kubayiwa ivo.
Vachipa urongwa hwekuti ndiana anobayiwa muzvikamu zvitatu mukuru anoona nezveurongwa hwecovid-19 task force Dr. Agnes Mahomva vati muchikamu chekutanga chine urongwa huviri kana kuti 2 stages. Vati chikamu chekutanga ndicho change chichibayiwa vashandi vanoshanda nevanhu kana kuti frontline workers change chichifanirwa kupera nezuro chiri kuenderera mberi kusvika vose vanofanirwa kubayiwa vabayiwa. Dr. Mahomva vati chikamu chepiri muchikamu chekutanga kana kuti stage 2 ichange ichibayiwa vabvezera vave nemakore makumi matanhatu kana kudarika vasungwa vane zvirwere zvinovanetsa pamwe nevapoteri vanogara munzvimbo dzakatsaurwa kana kuti marefugees. Chikamu chepiri chichabayiwa nhomba vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro navose vemuzvikoro uye chikamu chechitatu chinova chekupedzisira chichabayiwa vose vasiri panjodzi huru yekubatwa nechirwere checovid-19. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu zviuru zviviri nemazana masere nemakumi mapfumbamwe nevatatu vakabayiwa nhomba nezuro izvo zvakasvitsa vanhu vabayiwa nhomba nyika yose pazviuru makumi maviri nezvinomwe nemazana mapfumbamwe nemakumi manomwe kana kuti 27,970. Vanhu vatanhatu vakafa nechirwere checovid-19 nezuro ukuwo vanhu vatsva makumi matatu nemumwe chete vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Mukusvika mukupera kwezuva ranezuro Zimbabwe yanga yave nevanhu chiuru nemazana mana nemakumi manomwe nevasere kana kuti 1478 vafa nechirwere checovid-19 ukuwo vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru makumi matatu nezvitanhatu nezana nemakumi manomwe nevapfumbamwe kana kuti 36179. Vanhu vachiri kurwara nechirwere ichi vava chiuru nemazana matatu nevapfumbamwe zvichitevera kupora kwevanhu zviuru makumi matatu nezvitatu nemazana matatu nemakumi mapfumbamwe nevaviri kana kuti 33,392. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunura Ijena.
Nasi Studio 7 iri kuenderera mberi ichitaura nevatungamiri vemapato ezvematongerwo enyika uye vakuru vakuru vemapato aya nezvemamiriro akaita zvinhu mumapato avo uye munyika. Muhurukuro yedu yanhasi tiri kutaura nemukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa Mugwadi, avo vari kuramba mashoko ekuti chinangwa chavo ndechekuda kukanganisa vanopikisa zvikuru veMDC Alliance kwete kuzadzikisa zvavakavimbisa musarudzo dza2018. Tatanga nekubvunza vamugwadi nezvenhengo dzeMDC dziri kuenda kubato ravo.
Tiri kuvata mururu nemiridzo nechikwengu kuvauchirira nekuvaomberera nokuti vana vari kudzoka kumba kwavo nokuti ZANU PF ndiro bato dei ranga riri gomo tingatoriti ndiro nyanga mountains muZimbabwe. Ndiro bato romunhu wose zvake wemunyika yeZimbabwe nokuti parakarwira usununguko nekodzero yokuvhota harina kurwira vanhu vanosapota ZANU PF chete aiwa, rakarwira munhu wese wemuZimbabwe. Tinotarisira zvekare kuti ruzhinji neruzhinji rucharamba ruchiuya kumarural areas kumisha uku, ruzhinji rwuri kutambirwa nemadcc edu hatikwanisi kuzvitaura hedu nokuti vazhinji vacho vari kuzviita munguva ino yelockdown vachidzoka kumba. Ava ndevamwe vakuru vabva mubazi renational executive remdc alliance nemdct yavamonzora vachiuya bato reruzhinji rwemasi yezimbabwe, ruzhinji rwemuzimbabwe.
Asi vanopikisa ava vari kuti vari kubuda mumapato ava ava vanenge vari kuenda kuzanu pf kuti vakwanise ivo kuzvisimudzira pache zvavo nemhuri dzavo. Kune chiriko here kuzanu pf chekuti vanhu vangada kuti vange vachibatana nebato renyu?
Vari kuona mabasa akanaka ari kuitwa nomutungamiri wenyika. Vari kukurudzira vamwe vavo zvakare kuti kuzanu pf chete ndiko koga kune donzo rokusimudzira nyika nebudiriro.
Vamwe vanopikisa vari kuti ivo vamugwadi, ZANU PF yakasimbira pamuromo sepinjisi yakavimbisa zvinhu zvakawandisa musarudzo, asi iri kutatarika kuzadzikisa zvayakavimbisa.
Musangano wedu weZANU PF wakaita contract nevana vemunyika yeZimbabwe muna 2018, zvinongova zvakabva muna 1980 kuti kana tichinge takunda musarudzo tichaita 1 2 3 4 5 izvi nezvizvi tichibata apa nepapa kuti tizame kugadzirisa nhau dzeupfumi hwenyika, nhau dzekugadzirisa nyaya dzesimba remari yedu. Izvozvo hazvidi kuti nditsanangure nokuti munongozviona masimbiro akaita dhora redu zvichienzaniswa neus dollar. Takavimbisana nevana vemuzimbabwe kuti tichagadzirisa nhau dzomugwagwa kuti mugwagwa yedu ienderane nemigwagwawo iri kumacompetitive countries kuti zvigokwanisa kukama kana kuunza ma-international investors vanouya nemari munyika kuti vagoita mainvestment mumaindastry yedu. Tiri kuona migwagwa yakafanana naHarare kusvika kuBeit Bridge ichigadzirwa. Takataura isu semusangano kuti tichagadzirisa nhau yefundo yedu kuti fundo yedu isangova fundo yokupa vana madegree asi kuti gova fundo yokugadzirisa matambudziko ari munyika inonzi problem solving.
Zvii zvaitwa ipapa?
Ndokusaka taa nemaincubation hubs, innovation hubs kumauniversities, kumapolytechnics, kumateachers colleges.
Ko pakuvandudza zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika?
Izvozvo takazvigona tichibvisa mitemo yaikanganisa vanhu kuti vainjoye kodzero idzi dzinosanganisira kuvara political party yaunoda, kuita zvaunoda munyaya dzezvematongerwo enyika. Kunyange zvazvo tichikurudzira kuti aiwa ngatizviitei murunyararo kwete mumhirizhonga, ngatisaabhuyisa marights aya. Takataura isu kuti ngatibatanei senyika, kana tikapinda mumasimba tikaramba tiri mumasimba tichabatanidza vanhu kubudikidza nekukurudzira hurukuro senzira yekupedza gakava munyika. Tinayo Poland.
Asika vanopikisa vari kuti hurumende yavamunangagwa iri kutonga nedemo, ndokusaka iri kuramba ichitemerwa zvirango neAmerica, EU, Britain nedzimwe nyika.
ZANU PF haingakwanisi kutyora kodzero dzayakarwira. Tisu takadzidza dzidzisa vana vemuZimbabwe sehurumende, semusangano weZANU PF, kuti kune kodzero dzevanhu.
Mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi vachitaura vari parunare muHarare. Mangwana tichanzwa kubva kumutungamiri webato reNational Constitutional Assembly muzvinafundo Lovemore Maduku, uye nemusi wemugovera tinenge tiine mutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nezuro vakawedzera zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende yeZimbabwe pamwe nemamwe makambani negore, vachiti kodzero dzevanhu dziri kuramba dzichityorwa. Kunyange havo vaBiden vasina kudoma nemazita uye kutaura kuti vanhu vangani vari pazvirango izvi, gore rapera Amerika yakawedzera zvirango izvi negore pavanhu pamwe nemakambani 141 kana kuti 141 kusanganisirawo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Vamunangagwa nehurumende yavo vagara vari kukurudzira kuti zvirango izvi zvibviswe, vachiti zviri kukanganisa raramo yevanhu muZimbabwe. Studio 7 yakundikana kubata gurukota idzva rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFredrick Shava kanawo gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa. Asi gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaJehova Mavhinga vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti havana kushamisika nedanho ravaBiden iri nekuti hurumende yeZimbabwe haina zvairi kuita mukugadzirisa nyaya dzekodzero dzevanhu.
Matanho emukuru weAmerica vaBiden haashamisi zvachose nekuti taiona mviro-mviro dzacho. Nenyaya yekuti hurumende yeZimbabwe yainge yavimbisa kugadzirisa nyaya dzekodzero dzevanhu muZimbabwe asi hazvina kuzoitwa. Yainge yavimbisa kuvandudza mitemo, kusanganisira mitemo yesarudzo. Zvese izvozvo hazvina kuitika. Nekudaro hatina kushamisika zvachose tichiona kuti America yawedzera zvirango kune vanhu vari kunzi ndo vari honzeri dzemhirizhonga nekutorwa kwekodzero mukati menyika yeZimbabwe. Kusvika pava nekugamuchirwa nekuchengetedzwa kwekodzero muZimbabwe ndokutiwo zvirango izvi zviri kuvanhu zvitupfunurwe. Zvese izvi tanga tichizviona zvichiuya tikaedza kuyambira vamunangagwa nemakurukota avo kuti mushonga wengozi kuiripa gadzirisai nyaya dzekodzero zvirango zvibiswe, asi hapana akateerera mashoko eyambiro aya.
Tinoona kuti hurumende yeZimbabwe iri kuti iri kuita zvose zvainogona, uye vanoonawo America sekunge itori imwe yenyika dzinotyorawo kodzero dzevanhu asi inoda kuranga dzimwe nyika. Munoti ine maonero aya?
Hachisi chokwadi zvachose kuti hurumende yeZimbabwe iri kuzadzisa nyaya dzekodzero. Tinoziva kuti yakavimbisa asi haina kuzadzisa. Topa semienzaniso nyaya yevanhu vakapfurwa nemauto nemapurisa muna Nyamavhuvhu wa2018 pakagadzwa sangano raitungamirwa navamuhlandi. Ndakataura pachena kuti vanhu vakaita izvi ngavasungwe vamiswa pamberi pematare edzimhosva, uyezve mhuri dzine vanhu vakapondwa nevakakuvadzwa dzipiwewo migove nezvimwe. Zvese izvi hazvina kuitwa. Nyaya yekuvandudza mitemo haina kuitwa, uyezve tiri kuona kuti vanhu vari kuramba vachishungurudzwa, vamwe vachipambwa, vamwe vachirohwa vachiti vakakira mberi, vamwe vachikandwa mumatorongo. Munhu wese anoziva kuti muZimbabwe ndepapi pari kutyorwa kodzero. Saka hurumende yeZimbabwe haisi kutaura chokwadi. Chokwadi ndechekuti zvinhu hazvisati zvanaka pamusoro pekodzero mukati meZimbabwe.
Zvinosiya papi iyo hurumende yeZimbabwe iko kuwedzerwa kwezvirango? Tichionawo kuti vamwe vakawedzerwa zvakare neEuropean Union mazuva mashoma adarika.
Izvi zvinongoreva chete kuti muromo hauzarirwi nerwizi. Zvoreva zvekuti hurumende yeZimbabwe ngairege kufunga kuti ingahwanda nemumwe kana kunyengedza pasi rose nekuti vanhu vari kuona zviri kuitika.
Avo vanga vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaJehova Mavhinga vachitaura vari parunare kuBritain naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvirango izvi zvakadzikwa muna kurume 2003 nevaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaGeorge Bush. Asi hurumende yeZimbabwe inoti zvirango izvi zvakatemerwa nyika mushure mekunge yatora ivhu kubva kuvachena ichipa vatema. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo uye vanoona nezvedzidzo mudunhu reHarare mubato reZANU-PF vaGilbert Mponda. Totanga nekunzwa kubva kuna vamuponda.
Pane zvinoda kuti zviitwe kuvandudza mitemo nezvimwe kuti Zimbabwe ipinde musarudzo dzakanaka dzejechetere dzisina mhirizhonga mugore ra2023. Chekutanga, zvakakosha kuti sangano reZEC vatungamiri varo vange vari vanhu vanogamuchirwa nemhuri yese yeZimbabwe uyezve nemapato akasiyana-siyana ezvematongerwo enyika, kuti vanoita basa ravo vakamira pachokwadi samutongi gava maenzanise vasina kwavakarerekera, uyezvewo kubisa mauto ari mukati mesangano reZeki vachiri kushandira kuchiuto. Nekuti kuvapo kwemauto muZeki kunoita kuti basa reZeki risaremekedzwe, uyezvewo mimwe mitemo yese ingaitwa ngazviitwe paine kutenderana nekuonesana venevemapato ezvematongero enyika akasiyana-siyana, kwete chete kungoti zvinenge zvataurwa neZeki ndozvonzi zvinoenda mberi. Patiri iko zvino, kana kuri kunzi nyika yeZimbabwe yaenda kusarudzo nhasi, zvinenge zviri pachena kuti hapana mutsauko pane sarudzo dzakaitwa muna 2018 kana 2013 kana 2008. pachiri nebasa runda kuti riitwe kugadzirisa mitemo kuti pave nejitetere vemasaisai vekutepfenyura vatepfenyure vakamirira mhuri yese yeZimbabwe kwete kurerekera kudivi reZANU-PF.
Pindurai tinzwe vamugwadi.
Zvagara zvinozikanwa kuti pose panoita sarudzo dzose dzinoitwa nejekerere munyika yeZimbabwe, mapato anopikisa achishanda nezvipoka zvamaorganization anoti akazvimirira oga notice society, vanoshanda pamwe chete kutsoropodza sarudzo idzi, vanoshanda pamwe chete kuti vafurirane nekunyengerana kuramba zvabuda musarudzo, vanoshanda pamwe chete kubatana nenyika dzekumadokero kutsoropodza sarudzo dzinenge dzaitwa muno munyika yeZimbabwe. Izvi vanozviita vaine chinangwa chekuti zvirango zvoupfumi zvakatemerwa nyika ino zvirambe zviripo. Saka nyaya yavo hainei nekuti sarudzo dzaitwa nejekerere, haisiyo kuti sarudzo dziitwe pamhene. Nyaya yavo ndeyekuda kuti zvirango zvoupfumi zvirambe zviripo, nokuti ndo zvavanotemba nazvo. Zvirango zvoupfumi zvakaiswa vachitarisira ivo kuti zvichaita kuti vana vemuZimbabwe vaomerwe vamukire hurumende yavo yeZANU-PF, asi izvi hazvina kuitika. Saka hazvitishamisi vatungamiriri vezeki vakaita sana Mai Chigumba, vose vanozikanwa kuti vanhu vanoshanda vasina kwavakarerekera, vanhu vanoshanda basa ravo rinova basa rinorwadza kwazvo kuti riitiwe, asi vanoriita namazvo vachiitira kuti utungamiriri hwenyika hunge huchiratidzira zvinenge zvakabva kuvanhu. Tine utungamiriri huripo hwebato redu reZANU-PF, asi pose kunyange pavanodyiwa sarudzo havabvumi vanhu vemDC, havabvumi nevemasivil society ava kuti vadyiwa musarudzo.
Vamavhinga, todzoka kwamuri.
Sarudzo dzakaitwa muna 2018, vanhu vazhinji mhuri yeZimbabwe yakaona mauto achidirwa mumigwagwa musi wa 1 August achipfuura vanhu vanodarika vatanhatu vachibva vafa ipapo. Zvese izvi zvakaitwa muzita rehurumende. Ndo zvatiri kutaura kuti kana mauto achipindira nenzira dzakadaro mune zvematongerwo enyika, hapana jechetere rinenge riripo, nekuti kune vamwe. Nyaya iri kutaurwa navamugwadi tafadzwa yekuti kune zvirango zveupfumi hachisi chokwadi. Zvirango zviripo zvakatemerwa nini? Vanhu vashoma shoma vanotungamira kudivi reZANU-PF vaitungamira pane zvekutyorwa kwekodzero.
Vamugwadi, petai chirongwa chedu.
Tinozviziva kuti nguva ino January, February, March inova first quarter of the year, ndo panogara dare reUnited States of America rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika richizama kuwedzera zvirango zvoupfumi panyika yeZimbabwe. Tinozviona zvichiitika izvozvo, ende hazvitishamise kana nyaya idzi dzodzokororwa, nekuti nguva inoiyi vanenge vakamirira kuti zvirango izvozvo zviwedzerwe kana kuti zviiswe sezvavari kufara nazvo. Kana zvaiswa, muchaona vanyarara nyaya dza1 August. Apa tinoziva kuti what they are doing is an attempt to lobby the new president of the United States of America, Joe Biden, kuti varambe vakaomesera nyika yeZimbabwe, vasava nemukana wekuchinja policy onzimbabwe kana kubvisa zvirango zvoupfumi.
Mteedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo, manzwawo zvakare kubva kumukuru anoona nezvedzidzo mudunhu reHarare bato reZANU-PF vaGilbert Mponda. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru veparamende yeAmerica vakambomira kuita misangano yavo yainge ichifanira kuitwa padare reCapitol Hill muWashington DC, zvichitevera yambiro yekuti pane chikwata chevanhu chiri kuda kurwisa dare iri. Nhasi ndiro ranga riri zuva ranga richitarisirwa kuti izvi zvichaitika sekuburiswa kwazvo neKinon inonzi nevamwe inopfurikidza mwero, inogara yakaburitsa mashoko asina umbowo ichitiwo nhasi ndiro zuva chairo rekugadzwa zviri pamutemo kwevaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump, kunyange hazvo vakakundwa musarudzo navaJoe Biden. Urongwa weWorld Health Organization wekuendesa mushonga wenhomba yeCovid-19 kunyika dzemuAfrica huri kuitwa zvechimbi-chimbi, uye pane chiratidzo chekuti nyika idzi dzichange dzawana nhomba dzekubaya vanhu vose mukupera kwegore rino. vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muAfrica yose vasvika pamamiriyoni matatu nezviuru mazana mapfumbamwe uye vafa vari zviuru zana nezvina kana kuti 104,000. Mukuru weWHO muAfrica vaMasidiso Moeti vanoti nomba mamiriyoni gumi dzaendeswa kunyika gumi neimwe svondo rino. Mamwe masangano anomirira kodzero dzemadzimai munyika arikurudzira kuti basa rakasiyiwa navakembo Mohadi mushure mekupomerwa mhosva dzeupombwe ripiwe kumudzimai. Mutungamiri wesangano reIdentities Media Muzvari Nyarimashaya Mombe vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanofanira kudoma mudzimai semumwe watedzeri wavo sezvo bumbiro remitemo wenyika richikurudzira kuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nemadzimai. Musangano wepagore weZANU-PF wakaitwa mushure mekushaya kwevaimbova mutedzeri wemutungamiri wenyika vaJoshua Nkomo wakabuda nechisungo chekuti mumwe wevatedzeri vemutungamiri wenyika anga ari mudzimai. Izvi akaona amai Joyce Mujuru vachipiwa chigaro ichi muna 2014 vakazodzingwa namushakabvu Robert Mugabe vachipomerwa mhosva yekuti vaida kupfuudza vaMugabe. VaMugabe vakazopiwa masimba nebato ravo ekudoma vatedzeri vavo izvo zvakaona vaMunangagwa vachitora chigaro chakasiyiwa naamai Mujuru. Mabilas Mihlanganya uyo Studio 7 aita hurukuro namuzvare Mashaya Mombe nezvenyaya iyi.
Tichitarisa kuti nyaya dzavaipomerwa dzekutora madzimai avanoshanda navo vachiita madzimai kunyanyanya takatarisa pazvaiitikira futi mumaofisi ehurumende kubva kunova kuri kubasa. Vari kune vanhu vakawanda vari kuti maminista akawanda ari kuzvita hatisi kuda Zimbabwe ngaitiniwe, Zimbabwe ngaichene. Asi tichidzoka panyaya yavaMohadi, tiri kuti isusu tikatora muZimbabwe mune president murume, first vice president murume. VaMohadi vasati varizaina second vice president angari murume. MuZimbabwe tine madzimai 62%. Vakadzi vari educated vakaenda kuhondo vakadzoka. Vari kumapolitical parties vari kuliga zvakanaka zvakasiyana-siyana. Saka seiko tiri kungoramba tiri kuita varume vachingotitungamira. Ndizvo katakuona madzimai emunyika vari kushanda nevanhu vakutorwa kuita madzimai. Anoita sei mudzimai akanzouya na vice president kuti uite mudzimai wangu? Anoramba kana ari anda president.
Tinoona kuti muri kukurudzira kuti pange paine mudzimai pabasa rasiyiwa navaMuhadhi. Sei muri kudaro?
Madzimai emuZimbabwe munomu, tichitotara chikonzero chadonhedza vaMuhadhi, inyaya yekuadziza madzimai chinozikamwa pasi rese kuti varume vamwe vakawanda kana vari pazvigaro vanombunyikidza vakadzi, vanotora vakadzi vepabasa vachiita vakadzi vavo kuti mukadzi arambe kudanana nabhosi. Zvimwe nguva dzinonetsa, chiimajina iwewe vice president vakakuti ndokuda unoramba wakadi? Zvinhu zvakaomesesa izvozvo. Asi takanangana nekodzero dzemadzimai mutemo, bupiro remutemo wedu rinokurudzira equality even mupublic service. Saka isu kungoti ndakuve neequality chinzvimbo chedu chatobviswa ichi tavabvisa vachitabvisa ngavachitiisa ichikumani chitongeu.
Munoona chikumbiro ichi chichitambirwa here nehurumende? Nekuti tinoona kuti vaMunangagwa ndo vari kunzi ndo vachadoma achange ari kutora basa iri.
VaMunangagwa vanofanira kutya mutemo, nekuti kumbiro remutemo wedu rinonyatsotaura munhu wese ari pasi pemutemo vanotongwa neconstitution. Tiri kutaurei kuti ndapave nekuvumirirana kwakakwana kwakaenzana mikana ipiwa yakaenzana. Saka tatichitarisa zvedu chingoona vaMunangagwa nhasi vatora maminista vaisa paminista of foreign affairs vagorerwa murume. Tikatata maminista ari muZimbabwe muno vakadzi vashomana vari kungoramba vachityora mutemo. Saa tinoti kuti vaMunangagwa kana achiti Zimbabwe is open for business vachikoka vanhu kunzoko achiti ngavatangewo kuonekwa vachiremekedza bumbiro remutemo wedu kunyanyanyanya tichimbotanga nequality. Izvozvi zviri mumonthi yeInternational Women's Month pa8 tichikommemorata International Women's Day. Zimbabwe ngaitungamirewo vaMunangagwa vakumune vatori loya kuita inoziva nezvemutemo ngavachengetedze mutemo ngavatye mutemo nezvatinoda kuona izvozvo.
Avo vanga vari muzvare Nyarimashaya Mombe vesangano reIdentities Media vachitaura naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muchinzwa nhau dze isindebele.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.